Kuno kumanikale nzvimbo dzashanyirwa neStudio 7 dzange dzitarisirwa kunge dzichivhoteswa vanhu kwange kusina vakawanda vaendako. Uye nekumwe kunotarisirwa kunge kuchisvikwa zvabuda kunzvimbo idzi kwange kusina zvakanyanya zvaitika. Dzimwe dzenzvimbo dzange dzichivhotera vanhu pasarudzo dzeDCC idzi dzinosanganisira Bering Primary School, Mutare Junior School, Chiswo nekumwewo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU PF kumanikaland vaKenneth Saruchera vanoti vanofara nekufamba kuri kuita basa. VaSaruchera vanoti vanotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvinoziviswa mangwana. VaDaniel Mackenzie Ncube, sachigaro weZANU PF kudunhu reMidlands, ndo vari kuona nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo kuno kumanikaland.
Zviri concerning maballot papers, kuti maballot papers akashota, but taona kuti sezvo maballot papers akaprintwa ari mashoma in some cases nokuti because of time nenguva yayapera, saka taabalansisa kuitira kuti kumwe kuno instead of 120 kuinde 80 kuinde 90 tozoona pakuvhota, kuitira kuti pamwe panobvane va pavhota vari vashoma totora maballot papers tichivamuvha achienda kumwe, so that munhu wese apiwe mukana wekuvhota.
VaMackenzie Ncube vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chanonoka, vari kuedza napo sepo vanogona napo kuti zvinhu zviitwe pajekerere. Vanoti zvakare mamiriro ekunze akanganisa kufambiswa kwebasa rekuvhota nhasi.
Ari zvino tichangopedza kudiploya, zvatitorera bit nguva yakati all, asi vanhu vaida inda out kuitira kuti vanhu vese veZANU PF vane chido chokuvhota vapiwe mukana wokuvhota. Isu seZANU PF tisu tinosimbisa zvikuru democracy, saka internal democracy yedu inofanirwa kuonekwa kuti is true, iri right, and inoencourage kuti vanhu vazviexpress zvido zvavo zvibude vavhotere munhu wavanoda kuti avatungamire.
Zvichakadaro, vaMackenzie Ncube vanoti ZANU PF iri kucherechedza zvakare kuti sarudzo idzi dziitwe pasina njodzi yekuti pane vangabatwa nechirwere cheCovid-19 kuburikidza nekutevedzera zvakatarwa neveutano.
It's important kuti Covid-19 kuri maregulations acho atevedzere sezvaari, nokuti yezvino yakusimukira zvakare, saka tidi kuti vanhu vedu vakuvara neCovid-19, saka face mask, sanitization in some cases, using sanitizers, zviri kutevedzekwa. Saka vanhu vedu now they are well aware of the dangers of COVID-19.
Vari kukukwidzana pachigaro chepamusoro-soro chedunhu reManicaland cheusachigaro vanosanganisira vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo, muzvari Cecilia Gambe, vamuparutsa naamai Lorine Mukodza. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.